Inye chokwadi inowanikwa kushokora Mwari. Mwari unoropafadza Abrahama nevana vazhinji. Akazadza nyika yose. Panguva iyi Mwari aitaura navo achishandisa vaprofita. Mwari vanoti kuna muprofita Samueri, uchachema mambo waIsraeri kusvika rini wandakaramba nekuda kwekubva pamberi pangu. Tora mudziyo wako uise mafuta uende kuBethlehem. Kune mumwe murume une vana. Pane mumwe wandazvisarudzira kuve mambo wemoyo wangu. Umuzodze wandichakuratidza. Zvingava seiko nhai Mwari? Muprofita unobvunza. Nekuti kana mambo vakazvinzwa vanondiuraya. Tora mhuru yakakora uende Bethlehem unokoka murume une vana vake vauye kuzobaira. Unoenda Bethlehem unokoka murume uyu une vana vake. Mwana wake mukomana mukuru unomiswa uyo aive nechimiro chakaisvonaka. Mwari vanomuramba. Vanoti kumuprofita, ini handitarise chimiro, ndinotarisa moyo. Vana vemurumoyo vose vanopfuura. Mwari unovaramba. Muprofita unobvunza, hapane here mumwe mwana anoti uripo muduku uri kumakwai? Muprofita unoti tuma munhu anomudedza. Unonomudedza unovuya. Waive mukomana angari muduku aive nechiso chakanaka. Mwari vanoti uyu ndiye wandasarudza. Unopfugama muprofita ndokumuzodza nemafuta. Sechiratidzo chekuzodzwa kuve mambo waIsraeri. Mweya waMwari ukave pamusoro pake. Shure kwemakore mazhinji wakagadzwa kuve mambo. Mwari vakamurwira hondo dzake dzose, akamubvisira vavengi vake vose akamupa rugare. Rimwe remazuva muprofita Nathan unorota hope Mwari vachitaura naye. Vanoti enda kuna mambo Davhida unovaudza chinhu ichi. Ndini ndakavabvisa kumakwai ndikavazodza kuve mambo waIsraeri. Umambo hwavo huchave nesimba. Mhuri yavo ichave nomukurumbira. Mushure merufu rwavo dzinza ravo richatonga narini narini. Muprofita unoenda kuna mambo Davhida unonovaudza zvose zvanga anzwa Mwari vachitaura. Mambo Davhida vakarumbidza Mwari. Vakati ngazvive sekudaro sekureva kwaMwari. Uku ndiko kupera kwenyaya yechokwadi inowanikwa mushoko raMwari.